bato reMDC mumasvingo rauta Studio 7 kuti vamupandudzi vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vaenda kunoongororwa nana chiremba. Pari zvino vamupandudzi vanza vakwanisa kutaura nevatori venhau sezvo vasiri kunzwa zvakanaka zvichitevera kurohwa kwavakaita kwemazuva maviri. Munyori wezvesarudzo muMDC Alliance kumasvingo Vastrago Nyahunda vati ichokwadi kuti vamupandudzi vakazowanikwa nezuro vakakuvara zvakaipisisa.
Ripoti yatinayo vakawanikwa vakadzambiwa kumashava isu pamwe chete ivo guta ravo vamatinimuriri ndivo rinorova yakazotakura pana vakatora nhingo dzemusangano takumhanya kuenda kundoona kuti zvakafamba sei. Tichicherechedzi pamwe chete nokutaura navo tinonzwa ivo vachiti vanhu vakavatora, vanhu vakaenda navo vakafamba navo vakavasveta musoro pasi makumba ari mudenga vachivanetsa pamwe chete nokuvarolesa nekuvatocha nezvese zvingava zvakangoitwa zvingava zvakashata vachinzi iwewe unoda nesonichamisa nomudiri unokupei MDC unoida inokupei why iwe uri kutakura vanhu veMDC Alliance pamwe chete nemaprograms nokubatsira vakwegura mupikicha west imomo zvinokubatsire izvozvo siyana nenhau iyoyo kana uchida kurarama.
Mudzimai wavamupanduki amai Shela Zvada Mupanduki vatiwo murume wavanga asingakwanisi kutaura uye vange vari mubishire kumurapisa kunana chiremba. Gweta ravamupanduki vamartin murere vati vakaenda navo kunomhangana nyaya yavo yekupambwa nezuro kukamba yemapurisa yepabikita police station uye vanoimba kuti nyaya iyi ichaferefetwa zvakanaka.
Nokuti pavakanga vatorwa musi weFriday musi waJanuary 2022 paimba pavo kuma3 AM nemunhu ane vanhu vavasingazivi mukadzi wacho wakanga andisa ripoti nyika papolice day. Saka patakasvikapo ipanyika papolice day vakatinepwa kubhikita. Takaenda kubhikita kubandiko Ronzi Peace tikandoona assistant inspector Ndovu vakamuitora interview. Vaitwa interview vakazomupa mapepa ekuti andoonekwa nana chiremba yatoti request for medication. Saka ikoko ndokwaainda kuti ambondotsvaka vana chiremba. Handisati ndamubata hangu iko zvino kuti ndinzwe kuti vapedzerana here nana chiremba wanzi chii. Saka ndomhanirira zvakaiteko.
Hatina kwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriro wemapurisa mudonho remasvingo inspector kuda kwashe Dhewa vange vasiya nhare yavo muhofisi iyo yanga ichidairwa nevadiki pabasa pavo avo vati havakwanisi kutaura nevatori venhau. MDC Alliance inoti zvayaifungira zvekuti ndezvematongero enyika buda pachena sezvo vamupanduki vakavaudza kuti vairwa vachinzi unotsigirire MDC Alliance inotungamirirwa navanelson Chamisa. Asi sazvigaro vebato rezanupf kumasvingo varobson mavhenyengwa varamba kupomerwa mhosva iyi vachiti bato ravo hariti zvemhirisonga sezvo richikoshesa mutemo wenyika.
Isu vanhu vezanupf hatigoni kuita zvinhu zvakadaro. Tiri vanhu vanoita mutemo, tiri vanhu vanochengeta mutemo. Aivo ndipo vati vachinzi tabhida panyaya idzodzo somusangano hatidaro izvizvo. Vanogona vatori vari vanhu vangokonanawo pane zvavakonana kuti muchizanupf vatina vanhu vatambotuma zvezanupf.
Anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano wecommunity tolerance and reconciliation development kana kuti COTRAD vaziva naye muzorodze vati kukwira kwemhirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kutyora kodzero dzevanhu.
Isangano rinorwira kodzero dzavanhu tinoona kutanga kwemhirizhonga tiri kuona mhirizhonga ichiwedzera uye tiri kuona zvinhu zvakadai zvichiitika takuenda kunyaya dzesarudzo. Izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzinotevera dzinenge dzisina kunyatsokujeka zvakanaka nokuti vanhu vachange vachikarudzirwa, vanhu vachange vachiidzirwa, vanhu vachange kuchange kuchigadzirwa mabhesi nematunhu anenge ari kumaruwa akanyanya. Kuona kukarudzirwa kuri kuitwa vanhu uku kuzoguma kwakonzera kuti vanhu vasazoda kuparticipata mune zvematongerwo enyika. Saka isusu sesangano tiri kufamba tichidzidzisa vanhu kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo kuti hapana munhu unokwanisifanirwa kumbunyikidza kodzero dzoumwe tiri kutambisa mabhora achikurudzira runyararo uye tiri kuitisa nhimbe community working partisa vechidiki kuti vave vanoremekedza runyararo.
Kupamba kwavamupanduki kunoitika pasina mwedzi mitatu yapfuura zvichitevera kufa kweimwe nhengo yeMDC Alliance vanyashazhambe mawere kwekwagutu avo vakafa mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Ndakamirira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.